manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22/2023 makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuyevaridzi vedzimba kana kuti matitle deeds. Asi imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change inoti zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa kutsvagisa rutsigiro. Pasiro serinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza re-Earth Day. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuyevaridzi venzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo chePresidential Title Deeds Program apo vatambidza vagari mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vemumusha weEpworth matitle deeds nhasi. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati urongwa hwehurumende yavo ndewe pamusoro-soro wekuona kuti mwana weZimbabwe wese ane pake paanoti pamusha. Vati chirongwa chanhasi ichi changa chisiri chemusangano weZANU PF wekutsvaga rutsigiro kwete asi kungoti hurumende ndeye ZANU PF. Dzimba dzekuEpworth idzi dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo asi dzakazotambirwa nehurumende yedunhu reEpworth. Chirongwa ichi chinonzi chicharamba chichienderera mberi pose panenge patambirwa urongwa hwunenge hwaitwa zviri kunze kwemutemo. Mabiko aya anonzi aitirwa pachikoro cheEpworth High School. Asi nhengo yebato reCitizens Coalition for Change uye vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu vakavawo zvakare meya vaSesol Zvidzai vanoti izvi ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nebato ravo kuti zviitwe kuvana veZimbabwe kana vari kumamisha nekumapurazi. Asi vanoti urongwa hwanhasi uhu vanga vakanangana nekutsvagira bato reZANU PF rutsigiro chete.
Tinotenda kuti chimwe chimuganana chazosunuravo hazvisunuri mumusimwe chete zvimuganana. Kubva kare kare 2000 takachitaura kuti vanhu ngavapiwe matitle deeds vave maowners. Kubva kumareserva kunana Bikita kudotito kubohera. Chichemo chedu chekungoti vanhu ngavapiwe matitle deeds. Ndozvatagara tichitaura kubva 2000. Ava vachiramba. Chero minda imomu tagara tongochema kuti vanhu kana vakapiwa munda piwa title deed. Ndiko kuti land yedu ive usable asset. Vanga vasingazvioni vachichema zvinovatanga ne 350 nyika yose inoda matitle deed. Izvi zvaita zvishoma-shoma pane zvinofanirwa kuitwa munyika yese. Kuitira kuti tione kuti haisi nyaya yekutsvaga mavhoti asi inyaya yekuendesera upfumi hwenyika mberi kuti vanhu vese vasanganiswe mukusheya upfumi hwenyika. Apa tinoda kuchenjerapa.
Saka muri kutaura here kuti izvi zvinokwanisa kuonekwa sekunge kutsvagwa kwemavhoti asi vanhu vasingaone kuti chirongwa chakakosha chatoparurwa?
Haiwa, hapana chiroti. Isu tinoziva kuti kana vanhu vachipiwa ngavapiwe vose zvachose. Hurumende inotamburei kupa vanhu 350 munyika ine more than 5 million vari kutsvaga pokugara. Ngative neprogram iri comprehensive inopa vanhu kodzero dzavo dzokuita vaite maowners enyika. Tinoziva kuti vanokuti takupa neruboshwe noruzivo kutorera. Ipapa kana vapiwa 350 ivavava vanotanga kutora kadhi reZANU PF. kana kadi rako iroro rikangochembera chete rikasaonekwa tokutorera ndotikayava nawo.
Asi hazvizokurudzira here vanhu kuti vange vachizongosvigarisa pose pose vachitarisira kuti vachazoregularizwa vopiwa matitle deeds?
Ndizvo handiri kutaura kuti munyika muno mune big problem yekushayikwa kwepokugara. Ukaona vanhu vachinovaka kamba kokubiridzira, it's because hurumende iri kutadza kuvapa pokugara pakanaka. Iri tiri kuti iko hurumende inofanirwa kunosvika yovaka dzimba dzakasiyana-siyana. Kune dzimba dzevechidiki vachangoroora maflats okurenda, kwouyawo dzimba dzavemari dzepakati napakati, kwouya vamwe vanopihwawo masitenzi akasezisawo vaka dzimba dzavo. Ndiko kuti vanhu varege kutambura pokugara. Zvatiri kuona zvokuvaka dzimba munhendereko dzedzerwizi, zvokuvaka muzvikomo pasi pemagetsi, inyaya yekukonewa basa yechihurumende ichi.
Vanga vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu vakavawo zvakare meya vaSesuo Zvidzai vari parunhare mugweru neStudio 7. Asi vakasarudzwa kuti vamirire bato reZANU-PF musarudzo dziri kuitwa gore rino mudunhu reEpworth North vaAlex Gakanje vanoti zvaitwa navamunangagwa izvi zvakakosha zvikuru uye zvakatadza kuitwa nemapato anopikisa ari kutungamira mumaguta.
Zvirongwa zvaitwa naPresident zvapambirwa nemufaro. Vanhu vaungana, vamwe vakatadza kutopinda ground razara, vanhu vakapembera, vanhu vakafara zvikuru. Vanhu vakavimbisa mutungamiri wenyika kuti nekuda kwezvamatiitira izvi ndo chimwe chezvikonzero chatichaita kuti tikusarudzei tipinde kuhofisi zvepaunzero rino ra2023, nekuti vanhu vanga kutarisa vakatipa makore ese makumi maviri apfuura taatichitungamirwa nemakanzuru MDC neTCC, asi hatina chimwe chete chatakambopiwa navo chinoita kuti tizosiyira vana ive nhaka. Chimwe chete chatakasiyirwa navo imbiri yemaNGO. Chimwe chete chatakasiyirwa nacho mukurumbira wemademonstration. Chatakasiyirwa navo imbiri yekuchinja mazita semapato. Asi vamunangagwa matibhondera nekuti matipa nhaka yatichagona kusiyira vana.
Pane vamwe vari kuti chirongwa ichi hachizooneki kukosha kwacho nekuti chanangana nenguva yekutsvaga rutsigiro chaikuita kunga chashandiswa nebato reZANU-PF kutsvaga rutsigiro muEpworth. Munoti?
Ndo vamwe chete vaiti kutora minda achirongwa cheZANU-PF nhasi uno havana pekurima. Ndo vamwe chete vane vabereki vaiti isu hatidi kuenda kuhonda, hatidi kurwa nevamwe, asi nhasi vanochema kuti sei tisingadzimawo veterans. Ndo vamwe chete vanhu vavo vanoti chirongwa chanangana nekambeni. Zvakaipei kana iri kambeni kukambena uchipa munhu nhaka yeupenyu? Zvakaipei kukambena uchipa munhu title deed raachasiyira vana nepekugara panonzi pacho? Ingaita mbiri heri yekukambena nemademonstration? Ingaita mbiri heri yekukambena nemastrike? Saka nakuri kukambena paZANU-PF yacho ngaiinyika, nekuti zvayapa vanhu haigone kuzovatorera.
Tinoona kuti dzimba dzaregularizwa idzi vaGakanje dzimba dzakanga dzambovakwa zviri kunze kwemutemo, hazvizokurudzirawo here mune ramangwana kuti vanhu vange vachingozvigarisa pavanozvigarisa vachitarisirawo kuti tichazoregularizwa tichiwanawo matitle deeds?
Aiwa manyepo, kuEpworth kwakaitwa nonzi regularization. Regularization zvinoreva kuti kana wanga wazvigarisa wega, kanzuro yenzvimbo iyoyo inonzi Epworth Local Board yozviona kuti nzvimbo iyi ndeyedu, yodaidzira kuti vanhu chiuyai tigare pasi tironge kuti tiregularize pamugere. Stand nestand yobva yapiwa standard size. Kureva kuti vanhu havakatogara zviri pamutemo, hakuna chisina kuitwa. Matitle deeds mukoma anopiwa patedzwa nzira nehwaro hwakareba hunosanganisira mitemo mizhinji. Saka kupenyereka kwavanhu kana vachiti matitle deeds atiwa kuvanhu vagara zviri kunze kwemutemo.
Totarisawo kurudziro iri kuitwawo nevamwe kusanganisira vebato reCitizens Coalition for Change yekuti matitle deeds iwaya anga achiwaniswawo kana vanhu vekumaruzevha nevakapiwa minda mumapurazumu. Munotiwo?
Ndinoti inini vadii vambotanga vapa vanhu vari mumaguta mavanotonga vakati vasvika kumaruzevha kwatinotonga izvi?
Vanga vari nhengo ichamirira ZANU-PF mudunhu reEpworth North musarudzo dzichaitwa dzeparamende vaAlex Gakanje vari parunhare kwakare kuEpworth neStudio 7. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEarth Day nhasi, dzimwe nyanzvi dzinoti nharaunda nemasango zviri kukanganiswa zvakanyanya nemabasa evanoita zvezvicherwa, kunyanya vanochera goridhe zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mukurumbira nenyaya yezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvicherwa zvakakosha pamwe nemhuka. Asi vamwe vanoti upfumi uhu huri kuunza matambudziko akawanda kusanganisira kuparadzwa kwemasango uye kukukurwa kweivhu rinozadza nzizi nemadhamu izvo zvinoita kuti mvura ive shoma. Farai Maguu ndiwo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance. VaMaguu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richirochidza vana veZimbabwe nekukosha kwezvakatikomberedza. Vanoti zvazvicherwa hazvifanirwe kuitwa zvisina mwero.
Hurumende iri kuti iri kuda 12 billion mining economy by 2023. Saka vari kukurudzira chero anoda kuchera ari kungodzingaenda anochera. Paimbonzi panodiwa maenvironmental impact assessment kuzvinopa kungonzi munongoita environmental management plan inoapproviwa neEMA. Hapachina kukoshesa nharaunda, kukoshesa masango, makomo edu, nzizi dzedu, kunyange minda chaiyo yatinorima iri kupindwa ichicherwa nekuti kuri kunzi tiri kuda 12 billion. Iri idambudziko guru.
VaMaguu vanotsindira maonero evakawanda ekuti masango nenharaunda zviri kuparadzwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika.
Mining yedu yalinga nepolitics ende vanhu veEMA vachagoni kuita basa ravo nekuti vaakutya zviri kuitika. Topamuenzaniso kupenda longa EMA iri mumamutare, asi kuparadzwa kuri kuitwa penda longa kunoshaya kuti role yeEMA ichiri yei munyika munomu. Ukaenda kune inonzi Premier Estate kuOld Mutare, makomo ari kudisapia, masango ari kudisapia, misha yevanhu iri kuzara dust nekuda kwemabelarusians vari kushera goridhe ikoko. Kana hurumende ikasaisa mabreak panyaya yemaini, nyika inoi iri kuparadzwa zvekuti zvichatora macenturies kuti nharaunda dzedu dzikwanise kuzviporesa kubva pakukuvadzwa kuri kuitwa nevari kuita zvemaining.
Vanwevezeta Ndlovu Igweta uye ndichipanga mazano munyaya dzezviwanikwa vanoti Zimbabwe ine mitemo yakajeka yekuchengetedza nharaunda, asi chakakosha ndechekuti mitemo iyi inotevedzerwa here.
Section 73 yeconstitution iri kuti iyo ikodzero remunhu wese muZimbabwe kuti awane environment iri healthy yakachengetedzeka, kwete for this generation ichete. Saka iye munhu wese including ma mining company, be it international mining company, be it the small scale mining, kana iyo hawo ma artisanal miners, munhu wese ane obligation yekuchengetedza nzvimbo kana zviwanikwa for the benefit of everyone muZimbabwe.
Amai Joyce Chapungu, mutauriri weboka reenvironmental management authority kana kuti EMA, vanoti EMA inoshanda nemapazi nemapoka ehurumende akasiyana siyana mukuchengetedza zvakatikomberedza.
Takatarisana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa nemhosva dzinogona kuparwa pakuchera ipapo. Isu hatishandi tiri toga kana tave kutarisa mhosva idzodzi uye kuti vanenge vadzipara vagosungwa. Tinoshanda takabatana nemapurisa edu, tinoshanda takabatana zvekare kunyange nevaridzi venzvimbo vanova ndivo makanzuro edu. Tese tine donzvo rekuti tichengetedze nharaunda dzedu uye tichengetedze nhaka yatinayo, tichinzwisisa kuti nharaunda inhaka yemusiyiranwa.
Kuparadzwa kwemasango nenharaunda kunyanya kunoitwa nevanochera goridhe zvisiri pamutemo ndechimwe chezvichemo zvakataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano unoitwa gore rega rega wemadzishe uyo wakaitwa muBulawayo mwedzi waPera. Munyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa kunaka vakavimbisa kuti mutemo wezvicherwa uri kuvandudzwa uchabatsira kugadzirisa izvi.
Temo munyuwani uri kuti iwo tinofanira kunge tiine urongwa hwekuti munhumi wese ari kuuya kuzoita mining wedza mudiki kana muhombe anofanira kuwana certification inobva kune vagari venzvimbo inopa approval yekuti hongu taona munhu uyu ari kuda kuzoita mining auya nechirongwa chakanaka chatadzivisisa chesocial corporate responsibility.
Takabata gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika vanwavezita Mangaliso Ndlovu kuti tinzwe maonero avo, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zuva reEarth Day rinocherechedzwa musi wa22 kubvumbi gore rega rega senzira yekukurudzira kuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda nezvakatikomberedza. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo kurwisana mukatomu pakati pemapoka evakuru vemauto vaviri kuri kuenderera mberi muSudan, mukuru wemaute hurumende General Abdel Fattah al-Burhan vachiti mugwaro ravaburitsa mauto avo achabatsira mukuburitswa kwevashandi vemizinda nezvizvaro zvenyika dzinoti America, Britain, China neFrance kunge vachibuda muSudan mumaawa mashoma anotevera. Apo kurwisana kuri kunzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza nhandare yendege yeKhartoum International Airport. Hazvisati zvazivikanwa kuti kuburitswa kwevanhu uku kunoenderera mberi nenzira ipi. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica haana kukwanisa kutenda kana kuramba kuVoice of America nhasi kuti mashoko ekuti mauto eSudan abvuma kubatsira kuburitsa zvizvarwa zveAmerica nedzimwe nyika muKhartoum ndechokwadi here kana kuti kwete. Mutauriri uyu audza VOA kuti vari kuramba vakabatana nemuzinda weAmerica uri muSudan kuti vange vachiwana zvizere pavashandi vavo. Asi mutauriri uyu ati haangakwanisi kutaura pamusoro pemafambiro avo kana kwavari pari zvino.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wehurumende yeMyanmar iri muhupoteri akaudza Voice of America svondo rino kuti hurumende yavo iri kushanda kugadzira nzira dzekupa nadzo yambiro dzekudzivirira nadzo kurwiswa nemuchadenga kune veruzhinji mushure mekubhombwa kwemumwe musha uri nechapakati penyika kwakauraya vanhuwo zvavo vangangoda kusvika kumazana maviri kusanganisira vana vadiki makumi matatu nevasere kana kuti 38 mazuva gumi adarika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naMuzvare, Savannah Madamombe vanoshanda ivo nesangano rinonzi Mubatira Pamwe rinoshanda nevanotora zvinodhaka. Sangano iri riri kubatsira panguva iyo vazhinji munyika nyanya vechidiki vari kunzi vari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Madamombe, mungatitsananguriro kuti basa ramuri kuita iri rinofamba sei uye rinobatsira sei vanotora zvinodhaka.
Mubatira Pamwe iorganization inoona nezvevana vanotambudzika nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ndinodzokorora zvakare kuti chirwere chepfungwa chezvinodhaka, addiction. Ndinoda kuti ndikupeiwo zvatiri kuita semubatira pamwe. Tiri kubatana nevana vari kunze kwenyika tichiona kuti tingaita sei tichitora zvinhu zvatiri kudzidza kunze kwenyika zvinoenderana nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ini pari zvino ndinogara kuSan Diego kuCalifornia, kunove musha unonetsekana zvakanyanya nezvinodhaka nezvirwere zvezvinodhaka. Asi Kune zvakawanda zvavanoita muno muSan Diego zvatinokwanisa kudzidza totora zvinofanira zvatinokwanisa kushandisa tiri kunyika kwedu kuZimbabwe.
Izvi muri kuzvikwanisa sei tichiona kuti imi muri muno muAmerica asi sangano renyu riri kushanda nevana vari kuZimbabwe? Muri kuzvikwanisa sei kuti mutore unyanzvi uhu muchiuendesa kuZimbabwe?
Izvi tinoburikidza tichishanda kune vana vakawanda muno muAmerica vakabva Zimbabwe, masocial worker, mapsychologist, mapsychiatrist, mapsychotherapist nevamwe vakadaro vanoshanda nepfungwa. Vari kukwanisa kuziva kuti kumba kwatakasiya huku kune vanhu vari kushupika, vari kuda kubatsirwa. Saka tiri kuda kuti tibatsirane tichiita setup yatinoti telehealth. Telehealth iyi tinokwanisa kuti tibatsire vanhu vari kumba, nyangwe ari gokwe, kwanembudziya, kuchachacha, chero kupi zvako, kana kwa kwampinyo wasvotoka, tinokwanisa kumubata as long as aine ka WhatsApp kake, kambudzi kake kane WhatsApp kana kai. Tinokwanisa kumupa ruzivo nekumupa rubatsiro rwaanokwanisa kuti ashandise vachibatsira vari kushupika nezvinodhaka. Kana paina anoda kuti abatsirwe, tsvagai mubatira pamwe trust.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Savana Madamombe vesangano remubatira pamwe trust vari kushanda ivo vari muSan Diego imo muno muAmerica, asi vaine sangano zvakare kuZimbabwe iro rinoshanda richibatsirawo vari munyika. Muzvare Madamombe vari kuti ivo vari munyika vanogona kuenda kumahofisi esangano ravo ari muHarare. Munogona kuvatsvaga padande mutande reFacebook kana mamwewo maplatforms kuti muwane rubatsiro. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Kana muine nyaya dzamunoda kuti tiwanikwe tichiparura pano pachirongwa chenyu chemadzimai, munogona kutibata paWhatsApp namba dzinoti +1 202 714 8675. Namba dzedu zvakare +1 202 714 8675. Hashtag madzimai. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye Vicky Rega Rega ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, pamusoro pechirongwa chavo chekudzidzisa veruzhinji vanofamba nemabhazi nemichovha.
Chirongwa chedu ichi ndechekukurudzira veruzhinji kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi emuchovha vachienda kwavanenge vachienda, sezvo tiri kuona kuti mota dzemuchigashiga dzawanda zvikuru mumadhorobha, uye zvakare vanhu vari kubirwa namakororo, makororo achishandisa mota dzemuchigashiga idzodzi vanenge vachinyepera kuti vari kutakura vanhu. Apo vanenge vasiri kutakura vanhu, vanenge vachitora mukana wekuipa kusharongeka kwezvifambiso zvofanenge zvichiwanikwa mumadhorobha zvikuru. Saka isu tiri kuyambira veruzhinji pavanenge vachifamba vachibva kumabasa vachidzokera kudzimba kana vachiita rimwe basa, vange vachikwira mota dzavanoziva kana izhinji dzemota dzinotenderwa nehurumende inge dzichitakura vanhu dzine namba pleti zvokupachena.
Chirongwa ichi muri kuchiita nemasangano api? Makabatana nemapurisa here nemamwe masangano?
Chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nemapurisa, takabatana nemasangano evagari zvakare kuti tinge tichifambisa chirongwa ichi, uye zvakare nemakambani yeinsuarensi kuti tinge tichidzidzisa vanhu kuti vakakwira mota dzine namba dzokupachena idzo dzinoterera mutero wekutakurwa kwevanhu atoti passenger liability cover, vanogona kuzobatsirwa mushure mekunge vaita tsaona pamugwagwa.
kana kuchinga vachinga varasirwa neupenyu vanopuwa mari yekuviga hama inenge dzashaita pamugwagwa nekutenderwa makofini nezvimwe zvakadaro kana kurapiswa zvakare tikatsukurudzira vanhu kuti vange vachiita sari dzakanaka pakufamba uye zvikare vaze kuti ivo vane kodzero tikuti kodzero kumufambi zvakare
pachirongwa chamakaita kumarondera tiri kuona kuti makanga makabatana nesangano remarondera residence open forum chakafambawo zvakadii chirongwa ichi
chirongwa ichi chakafamba zvakanaka zvikuru tinoda kutenda vagari vemarondera vakauya pamutambo uyu uye zvakare takaona vana vakawanda takaenda kumarokesheni vachiuya vataitaura navo tichivahwinisa mubayiro wemarura nemabhopoint nematishi nezvimwe zvakadaro zvataihwinisa ipapo takaona zvichitambirwa nekuti wakadzidzisa mwana anosvika nazvo kumba uye zvakare tinovimba kuti vana vane simba ende vana vanoita kuti vanhu vakuru vade chinhu saka takaona kuti shoko redu rakafamba zvakanaka rakasvika muvagari vakanga varipo kwataenda kwese
dzimwe nguva dambudziko rinenge riri pakuti mabhazi anotenderwa kuti vange vachifambisa dzimwe nguva haawanikwe pane imwe nguva matambudziko iwayo anogadziriswa sei kuti vasaramba vachipinda mumatambudziko
matambudziko iyaya anogadziriswa zvikuru isu sesangano repassenger association of zimbabwe tikushandawo takabatanawo ne zvakafana netraffic safety council ICZ mapurisa zvakare neutungamiriro hwenzvimbo iyoyo kuti zvinge zvichigadzirwa uye zvakare neministry of local government and public works zvakare neministry of transport zvimwe zvichemo zvatirikutaura kuti mumadhorobha mazhinji nyaya dzekutakurwa kwevanhu hadzina kumira zvakanaka senge guta remarondera panotoda kutogadziriswa nekuti vemakombi vatakataura navo vaipa chichemo chekuti ivo vakatomisa kufamba kumakombi avo nekuda kwezvipiki diki izvi nekuti vanhu vanomhanyira mumota diki zvinokasika kuzara tivaende kwavanenge vachienda kungava kumba kana kudzoka kubasa izvo tiri pakukumbira kuhurumende kuti vange vachibatsira uyezvekurudziramo maoparator kuti vange vachichinja makombi avo akanga ane nhamba sviba payelo kuti vange vachitora nhamba tsvuku pachena yatinoti change of use tinokuvakurudzira kuti vange vachiita compliant nezvinodiwa nemutemo kuti vange vachinda mukutakurwa kwebhizinisi nekuti hurumende yakavhura nekunyoreresa kuti vanhu vauye kuzorejesa kuti vapinde mubhizinesi iroro vakasunungura saka tirikukurudzira kuti vanhu ngava checompliance tichangoramba tichingokurudzira kuti vanhu ngavazive motikari dzekukwira kana vaitawo dambudziko vanogona kutibatawo tichiendawo kumaofisi makuru kuti zvinhu zvatinge zvichitaura zvinge zvichitambirika
anga makateerera kumutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliat vari parunare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo mitambo yenhabvu yecastle lager premier soccer league yatambwa munyika nhasi yapera yakati greenfield 2 ngezi platinum 3 fc platinum 1 triangle united 1 wange 1 cranbourne bullets 0 yada 0 Highlanders 2 kuchitiwo Black Rhinos 0 Herentals 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuyevaridzi vedzimba kana kuti matitle deeds asi imwe nhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change inoti zvinhu zvinofanirwa kuitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa munguva dzekutsvaga rutsigiro pasi rose rinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reearth day tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mwina praxidus jeremiah
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba olimi lwesishona. Olamukhila ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2023 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho sikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqhakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Health Day namhlanje.
Sisebe silazo lathi ukuthi singithi sazakala kuhulumeni ngoba nathi nasila amapesi liplan athi sizila ukuthi umuntu osebenza ngayo sisebenzisa incwadi ehila zasesineziyanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkambo wemakhukhuwa kubulawayo bathi laliba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumende abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabosi kodwa yocula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqhakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje. Incwadi ezibona ngolondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolozwe namhlanje ukwenzela ukuthi singayitshiyi siyibonele inzalo yakusasa ngokuyitshabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke okunanzelele ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje, u-22 April, wayona lo mnyaka waka-2023. Thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho sikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela ukubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
EZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu ngasikhangele usection 73 constitution uyagcizelela ukubana kulelungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa iconstitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu iconstitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakatheka lokubana njengelizwe ngesi nanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo kubana lapho nxa sigebha lokho okuligugukithi kambe asi bulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikhuthazo bani elingayipha ngalolu suku olwe Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe.
Kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lwalolu suku. I-government kungabe ku-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo ukuqhakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqhakathekwa kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo beko umnumzana Ngqobisi Tandlovu oyincwadi yebona ngokulondolozwa kwemvelo. Lokubekela lokhula udumo lomkambo wemakhokhoba kobulawayo kungakhathalekile lobudala bawo njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu ebeqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhokhoba Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhoba market uMnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sebesibheka into eziningi, imithi, izinto zesintu ngezibazwa induku, indiko.
UMnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sebesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ntilabona sefundani amashedi lanalokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
UMnumzana Nkosi Lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwenede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesebesilaso lathi ukuthi sikuthi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-payslip nathi nasilawo ukuthi umuntu osebenza ngapha sabe senisa incwadi ehealers asesinezinyanga so emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcini sihlalo wemakhokhoba market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kweziyamazana akuvunyelwe kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuya abantu amapholisa bengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhuphuthi ngokuthi ngiyisukele ngimlungisele ngimenzele sesibuthi suthatha sesihambe ithatha imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesibuthiho sesisaba sakwazi ukuthi sisebenzise thina.
Unkosikazi Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane nodubo lokukhulisa amabhizimusi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke.
Ama-challenges okuthi amapholisa akeuye sometimes zithathelwe izinto uyakusuqalisa kutshuthi ngemali ye-capital.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhoba ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhoba ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu bonke. Emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into. Izinto zonke ezisezithengiswa emakethi zazithengiswa khona phana. Umkambo omkhulu oqakathekileyo welikamthwakazi. Bonke abantu bawazi kakhulu e-old location.
Umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo namanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke labamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo loba nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane namavinkili akulezi nsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi namandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile ngimele umsakazo westudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mthokazi kandaba okwamanje wothi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association.
Into ekuhlukumeza kakhulu is the issue of faces, vending faces, malutshwane ukudlula abantu. Okunye kudalwa ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu yithe lokhu esisengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladini ngoba bathi yikho okulemali. Now, we are one of the biggest constituents of workers. Singabasebenzi asibaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So, yikho lapho esikhona. And ungananzelela ensukwini ezidlulileyo kuke kwaba nomsheshezo, kuke kwaba ngathi kulento evulunyana. So, umsebenzi wethu kuya lapho sihlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba ngezinto bet ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu so yikho nje esibhekane lakho. Kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili. Sikhangele ibulawayo City Council inhlanganiso yethu iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza lebulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sekulenye indawo evuliweyo enkulumane akhona yini amanye amalunga yenu afinyelele ukuthi athole izitandadi zokuthengisela?
Oh, ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye ukuthi kulo muntu webele indawo yakhe. Inkulumane i-service or isebenza lobuye nezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage ukuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe. Kodwa liyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyeli?
Udabo luka-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esachwatha eyehlula labo bonabo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo thina sihlanganiswa kube sesihlangana le ngxaki yokuthi sesibizwa amagaba phezu kwawonaka esilawo of which kubi kakhulu. Kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khwaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sike sifiso esokuthi abe bayahlangana lezi nhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezozakaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzekelele ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho yinje into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagetsi luyathinta kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu. Besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona abangomama, omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagetsi lolwamanzi yebo baba kuyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe enga-ayimelwanga kodwa into enkulu kakhulu yukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho esikuthi yi-unpaid care work
uzathethuka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinga lokutshona esenza umsebenzi wakhe aphinde azenakekela ubaba lo labantu abakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hardlings of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu kabayebhalisa ukuvota base besiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi sinyebe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathala bathi kusinayo kudedelwana enkundleni. Okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowabantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngangibezwe bekukhuluma lokho. Vele uSmith vele ukuthi wayelekhandela njalo vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbeza belungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lokho. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba lepolitics yenzondano elizo sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lo ubona ngathi lo umbuso khona kathesi hayi wabelungu yongcono kambe ilungu kulomlungu ongabezo kuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sokuthiwa khona hayi umkhokheli wangikhona nguzibane banyana kumbe ngudlodlo kumbe ngutankawari kodwa besapotwa ngamakhiwa lokho akusoze kuphinde kwenzakale umbuso lwana wawumubi kakhulu yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lowo mbuso wamakhiwa wawumubi siyakwazi sawubona saze sasuma sathatha izibhamu sabona umbuso kamzorewa sabona kathesi umbuso kamgabe namhlanje sikuona lo mbuso lowo okhona lo we-Second Republic angiboni mina lapho ukuthi khona singathi imbuso yona le iyafanana yonke ngabantu nyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangela yona le Second Republic ayisozibe endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa mele la ubele umuntu osukumayo kube lakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulowana makhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunywe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa singathi implementation yikho ongazani kuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngale bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe izinkokheli zikahulumeni but truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana laphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona ofudinga khona ukuqondiswa yabo
kodwa wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko ungathi wena impilo iyalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu
hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiyo ngifake izicathulo nge-choice okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhluke ubone ukuthi vele kakufanani uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangukhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona ngabangene bethatha
umhlabathi bathi hayi ayilo ipolitics yezana okwakukubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbiza khamizi kumba izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplaza abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplaza bexotshe lezisebenzi zakhona no lokhani ikho ngingakufuni mina labanye bami but umehluko ukhona impilo esasihlala ngesikhathi samakhiwa lempilo yanamhlanje thina phela kazenge sifunde ograde 0 sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usub A sub B ustandard 1 kusiyafika khona ngale so you'll find that ukhona kulomehluko kakhulu so umehluko ukhona ngimna ngibona kulomehluko inketha abachabi dayisekho amakhiwa ayibhenka hodwa engena emakhefa abo bodwa kathesi lapho kulebhunu khona kulomhlophe khona lami ngikwejisa ngikhona lapho as long ngile mali yami ukuthenga ukudla ngikwejisa ngilabanye khona lapho so kukhululekile lokhuyana ngakho ke kwakungasikho ukuthi mbene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo laliliswa hayi izenzo yizo sasingazifuna yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu athi rekene so ke ngibona kulomehluko sibili omkhulu izandla kazifanane sonke kasoze sifanane ekutholeni inzuzo abanye lemendweni yabo kumbe emzini yabo abathethwe kumbe abathetheyo kwehlukene lalokho kwakudala lapho ezindlini zabo kwehlukene so ziningi izinto esingazibeka kumbe esingazivalisa kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando angaze ngihlangane ngama-odd hours ngihlangane lamapholisa esetsha abantu izithupha
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesiqoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba dibanani laye ngeviki elizayo njengokutsho kwakhe. Kwezemidlalo siqale ngempumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalele endaweni ezishiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleyada 2-0. Ingezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2. FC Platinum kuwe ngutshikele ubhanqa leTriangle United 1-1. Wange unqobe iCranbourne Bullets 1-0. Kwaba ngutshikele ubhanqa phakathi kweBlack Rhinos leRentals 0-0. Kunjalo nje ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezivalisa yeFIFA yeCAF kanye leCOSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukubana mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana namanye amazwe omhlaba. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akula vela kunhlanganiso ezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezinhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala. Indaba yezemidlalo uNation Gokwerela laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kunhlanganiso lezi ezibona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzwa.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be kube le unity among soccer people.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazululwe udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFelton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethesa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunye zokwabonompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa. Umphathisi Ncube yena osethule idlalade elitsha elelisihloko esithi umuntu unjani. Nanguke exoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Sanibonani kuzo zonke indawo nje. Lo obingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okonomnyama endaweni yase emakoshi enhlangano kaMbembezi nayo makoshi.
Sanibone kunami nanje sekinduli sifake azobuya nezinto empe wami azobuya nezinto empe wami azobuya nezinto empe wami andiyele wena umuntu nje ofuna ukuhlale kuzwa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu eudinga uyatholakala online kobo YouTube uyawuthola, bese kuSpotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi, inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi inamba ku 0641668063. Bese kuFacebook ungithola ngaye futhi umphathisi. Uyafika nje lapho kuFacebook useshe nje umphathisi uzongithola. Kuzo zonke iy'ndawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Into engiyidinga kakhulu kubo abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje isupport, benginikeza isupport. Umsebenzi wami bewustreama u-online besubscribe. Yilokho nje ngicela kubalandeli. So hlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona ngithi
Themba liukholisile umculo kaMphathisi Ncube yena ke osethu leidlala daily jail lesihloko esithi umuntu unjani. njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili sesilugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah isethi lilale kodwa bangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakuzi lalela ebulanjeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.